A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on August 13th, 2018. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about Zimbabwe's commemoration of the National Heroes Day.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz short wave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com.
And remember, we are streaming live on our Facebook pages. You can catch us on Facebook VOA Shona, Facebook VOA Ndebele, and Facebook VOA Zimbabwe.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the National Heroes Day that was commemorated throughout the country today, as is done every year on this date.
This was President Emmerson Mnangagwa's first officiation of the commemoration since taking over from Mr. Mugabe last November.
The commemoration comes at a time when the nation awaits the outcome of a court challenge submitted to the Constitutional Court by MDC Alliance leader Nelson Chamisa.
To join the show right now and tell us what you think about the MDC Alliance, please note that what we are talking today, of course, about the heroes. If you want to join us, please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
And remember to join us. If you wish to join the show, phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back. The number again, 001-202-619-2077.
Yebo Jonga, lamhlanje ke Jonga siqoxa ngodaba oluqakathekileyo udaba lwalamhlanje. Lamhlanje ke khona bekulikhefu lamaqhawe, heroes. Siqoxa ke sikhangela ubana lokhu kwenzakala ngamalanga amalutshwana kwenzakale ukhetho okwanqoba khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa siyazi ke ukuthi MDC Alliance ithi hatshi akunjalo, basamaphepha abo emthethwandaba. Asazi ke ukuthi kuyozalwani kona le emaphephandabeni emthethwandaba. Kodwa ke lamhlanje thina sithe asikhangeleni ke ilanga leli, ilanga eliqakathekileyo, ilanga lamaqhawe Jonga.
Wongu vadiwa watereri ne watariri. Nasi tiri kutarisa nezvezuva rakakosha zvikuru munorondo yeZimbabwe, zuva remagamba. Izuva rinocherechedzwa gore roga roga. Asi hazviri kuti tinofanira kumirira zuva iroro kucherechedza magamba edu. Tinokwanisa kunge tichicherechedza magamba edu zuva roga roga, nokuti ndo vanhu vakaita kuti nyika isvike pairi nasi kuwana rusununguko. Muhurukuro yedu nhasi uno takoka vanhu vakati siyanei siyanei, asi vamwe vacho vatinonzwa tatove navo pachirongwa. Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda ndevamwe vegamba ratiinaro pano pachirongwa. Tinogamuchirai nemufaro vaMatema Danda. VaMatema Danda, nhasi nyika yanga ichicherechedza zuva remagamba. Zvii zvamungataura pamusoro pezuva iri?
Izuva ratinocherechedza vakomana nevasikana, vana baba naana mai vakazvipira upenyu hwavo, vave neruzivo rwekuti zvinhu zvasina kumira zvakanaka, nyika yanga yakadzvanyirirwa, vakazvipira upenyu hwavo kuti vandorwira rusununguko. Vakazvipira vachiziva kuti zvaireva upenyu kana rufu, kukuvara kana kuparadzwa nenzira dzose dzaikwaniswa nemuvengi. asi izvozvo hazvina kuvadzorera shure kana kuti vave nekufunga kuviri vakafunga bedzi kuti kunyangwe ivo vaizopererwa neupenyu asi nyika yaizosara ichisununguka kana mukada kuziva pane kambo kaitoimbwa kaiti baba namai sarai zvakanaka ndoenda kuhondo kana ndafa ropa rangu munoriona pasi pemureza so kureva kuti munhu aitoziva kuti kwandiri kuinda uku kumaziva ndadzoka asi aizvipira nemhaka yekuti anga agutsikana kuti hapana amwe maitiro atingaite kunze kwokuti titodoneta upenyu humwe chete hwatinahwo ihwohwo kuti nyika yedu isununguke
Asi muri kuona here vana veZimbabwe vapenyu ivava vari kukoshesa nekuremekedza zuva irori remagamba pamwe chete nebasa rakabatwa nemagamba
handizivi kuti kuti vanhu vanokoshesa zvingaonekwe sei nemhaka yekuti mafungiro angu ndeyekungoti vanhu vedu vane maonero avanoita ndisinganzwisi kuti zvine zvichireva kuti havakoshesi here kana kuti havazivi ndisati inini ndazivawo nezvezuva remagamba kana ndisati ndapindawo mazviri ndaitoziva zuva rechrismas sezuva remichato nekufara kana kutoenda kunoswera vanhu vachimwadoro vasina kumbonamata saka handizivi kuti pavanenge vachimwadoro vasina kunamata havasi kukudza jesu here handizivi kana kuti vanhu vanei vachifunga kuti sezvo vakasunungurwa najesu votongoitawo zvavanokwanisa musi wacho iwoyo so handigoni kuti ndipe judgment yekuti vana vezimbabwe vanokoshesa kana kuti havakoshesi zuva asi kana wakatarisa kuungana kwakuri munational sports stadium nhasi unoona kuti vana vezimbabwe vanoziva kuti zuva iri rakakosherei kana ini kwandiriwo kugokwe kunoku vanhu vanga vakaungana vachiratidza kwazvo kuti vanokoshesa kuda nhamo inogona kuitika ndeyekuti handizivi kuti zuva iri rinenge rakatadza here kupatsanurwa panyaya dzematongerwo enyika kana kuti vanhu ndo vasinganzwisisi mutsauko wezuva remagamba nezuva remapato kana kuti vezvematongerwo enyika nemhaka yekuti paungano unogona kuona kuti vanhu vanonyanya kuungana ibato rakadai vamwe vebato rakadai vanenge vasingari kuungana saka handizivi kuti kuda mamiriro azvo kana kuti mafambisirwo azvo here anoita kuti vamwe vade kuuya vamwe vasingadi kana kuti kusakoshesa here kana kuti kusanzwisa kukosha kwezuva iroro handinganyatsoziva so kana ndakatarisa ndinoona kuti pane vanoziva nekunzwisisa zvinofanira kuitiwa nezuva iri vamwewo vanoritora sezuva rekuenda kumichato vamwe vachitonoita mapira ekugadzira mashavi avo vamwe vachiita zvavanoita saka isinei tongoona zvekuti kusununguka vakasunungurwa kuti vatambe zvangoma zvavo vakasunungurwa nemagamba nemhaka yekuti kana bhaibheri rinotaura kuti jesu paakafa kana satani haana kutozivawo kuti ari kusunungurwa satani aitoti ngaafe but at the end of it all satani akavewo munhu akasunungurwa nerufu rwajesu
aiwa maita basa vamate madanda Chris
yes Mr. Matemadanda, when you see what's happening today, you know, the state of the economy and the political situation where there's some kind of polarization where the war vets and other people who didn't go to war seem not to be, you know, in unity. What do you make of all this?
You say polarization economically or in the social political sphere. What was the question?
Everywhere, Mr. Matemadanda, you see, if we look at the church, the churches are divided. You look at the, almost all spheres of the Zimbabwean sector, you find some kind of divisions, even the students.
But it's written in the Bible that there shall come a time when fathers are going to be divorced from their sons and mothers are going to be divorced from their daughters. Ukaenda kubora. Unuwana wajingote, matara aura ya bora. Ukaenda kuchurch, unuwana matara aura ya church. Ukwese, kwangu weninya ya yewa na wanea, havi yekutonga, la kutunga mira. Kwese, anukangani sa mdara. Bati chunuchile, chichinzi, chichu mdara aru kangani, mdara ndi anenga akawia nacho. Saka andizi kuti, inyaya ere kuti, vanhu vane vasunura, but vasunura vakatarisa nedivi risiri iro. So, really, your question is, why is it that people do not come together or convergence of ideas?
Yes.
I think it's a crisis that, to me, has been created by people who want to divide us for the sole purpose of them benefiting from our divisions. Remember, when the colonialists come, they profess a lot of rights to different types of people and pretend to be helping a certain section or group of people, when in actual fact, they are brewing trouble and problems. You take our case, this past election, the pre-election period was very quiet. The voting period was very quiet. But before the announcement of the election results, you heard people being organized by political leaders to cause and perpetuate violence. And how do they do that? They know that ZANU-PF is a ruling party. They know that everything that is in the state is being controlled by a ZANU-PF party. But they go and attack the headquarters of ZANU-PF and also attack the provincial headquarters of Harare. Harare is the seat of government. And what is this? They try to provoke ZANU-PF so that when ZANU-PF retaliates, then they score because their backers would say the elections were not free and fair. Mm. And people sacrifice. They even choose to be killed. They even choose to kill. They choose to destroy property for the sole reason of them being recognized as brave people who are being tormented, when in actual fact, they are the ones that create the violence.
Mm-hmm. So, Mr. Matemadanda,
this causes disharmony in our politics. Mm. As ZANU-PF, or in our party, ZANU-PF, we have tried to preach peace. Our president, ourselves, our war veterans, our everybody
okay.
was preaching against violence.
Mr. Matemadanda,
political parties.
Yes, can I hold you right there, Mr. Matemadanda?
They committed themselves to non-violence.
Okay.
And in fact, they declared that if they were not going to win, they had
Mr. Matemadanda, Mr. Matemadanda, yeah. Can you just give us a moment there? Thanks for your contribution. We just want to welcome another war vet and ex-Zipra who has joined us. And we'll be right back after she gives us her opinion. Her name is Queenie Maligwa. Siyakwamukela Maligwa. Ye mama ungasitshela ukuthi wena njengomuntu owalwa impi yenkululeko nxa ukhangele isimo selizwe lamhlanje uthini ngakho wena?
Ye siyadanisa lokho esikhangelane lakho. Salwa impi singamabandla amabili enti sithese sifikela phekhaya bekumele sithithe ngokufaneleyo thina ezipra veterans kwaba ngamasinzi kaqalisikibulawa kwaba le unit accord le kwakuthiwa unit accord which I didn't even see and ayikho is not existing ngakathesi ingakhangela abanye bethu they are benefiting thina ezipra veterans ileadership yethu yonke is suffering akula muntu wakhona orecognizayo kathesi ezithis ifind ukuthi thina ezipra veterans siyahamba we are beggars we are living a pauper life asilalutho siyadikeka umthengela kuma-parasetals bafakana bodwa ezikhumbeni ama-exizanda ama-exizitra nde asuffering isipho kuphila ngokuncenga sisincenga ukuthi khonokho kuthiwa yi-$250 naleyo pension, compensation. Ukuthi maybe nxa ngingathi go agency this ngizagcina ngingasayitholi ngoba we are beggars. I-unity accord azange siyibone siyadibeka. Siphonga ukuba ngama-beggars. Zipra veterans are suffering. They are paupers. Balasa zekedibeka.
Oh okay, libambe khonapho mama sizaphenduka njalo kini jonga Mrs. Maligwa is saying there was a discrepancy between Zandla and Zipra. She says the Zipra war veterans, she says they are not being recognized. Most of them have become beggars. I don't know if we'll take this to Mr. Matimadanda.
Yes, Mr. Matimadanda, you are the Secretary General of the Zimbabwe Liberation War Veterans Association. Maybe you can respond to what Ms. Maligwa has just said.
Well, first I would want to greet the sister. I don't know if it is the Queen Maligwa that I worked with at the Army Pay Corps. And we, I think we worked together at one brigade, the pay office. If she's the one, I would want to say hi to her.
Yeah, Maligwa, nan kuya kubingelela ubaba la.
Kanti njani zika?
Kanti nguwe Queen?
Yini
zika? Queen, one brigade.
One brigade, Army pay office.
Well, I'm happy that I hear you alive.
Yeah,
I'm so happy. I was trying to track you when I was in Blawai. But anyway, this is not the time. I am the Secretary General of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association. The Zimbabwe National Liberation War Veterans Association is a composition of former Zipra and Zandla war veterans. My chairman is Comrade Christopher Mtswangwa, and the vice chairman is Comrade Headman Moyo. I'm the Secretary General. My treasurer is a comrade from Zipra, and so forth and so on. We are paid from the same role. The allowances that we are paid, if you want. Our last minister for war veterans was the two last ministers, those that were reshuffled by Mugabe. You remember the Colonel Chingadwe, who came after Comrade Chris Mchangwa, and then this Kane Matema. All those are former a Zipra comrade. I worked with the Queen Maligwa. We worked under the Army Pay and Records. When we joined together with her, we had two pay scales. One scale was for African soldiers, and the other one was for European soldiers and the colored. That does not apply for war veterans. War veterans are paid the same. War veterans do not, in effect, like I said, the minister, the last two ministers of the war veterans are former Zipra comrades. We do not have anything that is special for former ZANLA combatants and anything that is special for former Zipra comrades. But I know there is what is known as the Zipra War Veterans Association under Comrade Dumiso Dabengwa. Well, a lot has been happening, but all the same, those comrades and us are paid from the same office, the same scales, and they the advantages that they have, for example, school fees, payments, and so forth, they are all done from the same office. And the comrades that work in those offices are both former Zipra and ZANLA. Maybe because if they are in the Zipra War Veterans Association, they might not be having timely information about what is happening. And they think that maybe the ZANLA side is getting better than the Zipra side. That is not so, my sister Queen. It's not like that. If you want, you can get my numbers. We have to head my numbers. And if you don't mind, I can give you right away. You phone, I'll explain that to you. It's not like that, my sister. And we no longer see ourselves in the war veterans as Zipra and ZANLA. That was buried at the time of Zipra. And it was resuscitated when we formed the Zimbabwe National Liberation, the Zimbabwe National Army, which was an army that we formed. You and I joined that army. You know, even when we were at one brigade, we had former Rhodesian soldiers. We worked harmoniously with them.
Okay.
We knew that
Mr. Matemadana,
you and I and others were from the war, and the others were from... I remember one day when you were arguing na Luke BJ, you know, UJ, arguing about the war, and I supported you. So that is... there is nothing like ZANLA and Zipra today.
Okay.
But if one, the people want to
thank you so much.
Divide themselves, or they want to get divided, they will think of a certain group as ZANLA and Zipra.
Vamatemadanda todzoka kwamuri izvo zvakaita kutora muteereri pane muteereri ari parunhare atibate kwengo yakareba. Makadi vawesa.
Ndinofara mukoma makadi.
Aiwa ndiri mupenyu, tinotenda kuti makwanisa kuve muteereri wedu wekutanga kupinda pachirongwa. Tipei tizwe zvamuri kuda, muda kutaura nerurimi rwipi?
Ndichiona uru, ndoda kutaura nababa vangu vamatemadanda.
Taurai tinzwe vakateerera.
Baba Matemadanda makadiko.
Ndipo makadi.
Halo. Baba, chichemo chiripo ndechekuti kana maenda kunovhima, handimunenge mukabata, handimunenge mavhimira mhuri yese. Saka hapana chakaitwa kutiwo mugwa vadiki kana vakuda kupindawo kuvapawo zvinopinda.
Vahwesa, hanzi namamatemadata, taurisai, ndofunga pane pambodzikira nhare yenyu.
Oh, okay. Ndandiri kutizo kana maenda kunovhima zviya, handimunenge maenda kunovhimira mhuri yese here? Hazvirevi kuti baba ndo vachadya vega, zvinoreva kuti vachadya nemhuri yavo.
Ndizvozvo
ndizvova
mvungai mvuzo wenyu.
Saka apa azvina kumboipa hazvo kuti vana vari kutaura kuti vakuru vari kutadza. Kana pari panenge pachitadzwa, regai vana vataure kuti pari kutadzwa, vana vasarangwe. Kuudza mukuru tamukuru akumakanganisa hakusi kushora, asi kuda kuedza kubatsirana kuti ti zvinhu zvome pamberi. Ngatirembere mberi neZimbabwe yedu yakanaka chaizvo, tigadzirewo iyi kumbiro vakuru.
Ndinotenda. Regai
makaita basa chezvemakanorwa, makanorwa mukarwira Zimbabwe yese ndokubvima kwacho. Saka tinofanira kungocheya, kungocheyawo vamwe, kungodyoze kumbopindawo.
Vahwesa chimira iva vapindure.
Imuri kufona kamwe chete, saka
ndopetirandaneta
ngazvinza zvamataura.
Enderera henyu mberi vamatemadana.
Zimbabwe ZANLA and ZIPRA forces, ZAN and ZAPU, are the only forces this side of the hemisphere, after having conquered the enemy in the battlefield, agreed to go for an election in 1980. Patakanga tashika, muri kuzviziva kana mamusati mazvarwa kana mamusati makura, mukavhunza vanokuudzai kuti vana hwange vanga varohwa, my comrades from that the ZIPRA side vanga vakupinda Mbulawayo, from the ZANLA side vanga vapinda Muharare varova matengi. Kwese hapana town yanga isina makomrades, makomrades aakuita overrun. Ndo pakaitiwa chogamu yakaitiwa kuZambia, pazotanga nyaya dzatecha dzekugadzira manegotiations. Vatungamiriri vedu, misangano yedu yezapu nezano neZipra neZANLA vakabvuma kuinda kuelection despite the fact that vanga vatohwina. Vakainda kuratidza kuti vakanga vachibvuma kuti vakarwira democracy. But democracy, kana democracy inoreva kuti tinofanira kutevedzera zvinangwa zvinoita zvinodiwa kana pari pamusoro pemaelections, kuti makore mashanu ega ega tinofanira kuti tiite maelections, vanhu vobvumirwa kuvhota. Isu ZIPRA neZANLA takarwira one man one vote. One man one vote ndo yaita kuti Chamisa aite 2.1 million, ndo yaita kuti Vamnangagwa vaite 2.4 million. Ndo one man one vote, vanhu ivova 2.7 million, vanhu vakangonoisa ma x. Saka vamwe vanozochema kuti sei tichingoramba tichitadza kukunda. Saka ava ngavarege. Isu tapakurirwa sadza, hazvinei kuti ndini ndabika, ndimashandisa language yemametof. Ini ndabika sadza, topakurira mudhishi, torova misuwa, indoita misuwa mukuru. Iwe oti nemhaka yekuti wokuita misuwa mukuru chiguta, ini ndoita misuwa inoenderana nedumbu rangu. Iwe ita miduku, ndava dumbu rako iduku. Kana dumbu rako riguru unoitaoka wohwina kazvaperaka, but kana wadyiwa ngatichibvumirana. So ndo kunovhima kwatakaita. But zivawo kuti kunovhima hakurevi kuti ndinoda muto. Ukaona ichitonovhima zvoreva kuti ndinoda nyama chai chaivo. Saka tinotoishandira nyama yacho kuti tiiwane. Ndo saka tine 2.2 million, vamwe vane 2.0, asi karika 2.0 kaduku. Ndo kureva kuti isu tanonga nhindi, vatiri kudyanawo ngavagutikane kuti tatambozama asi zvaramba.
Aiwa, ndofunga vazvinzwira, hanzi chiri musaka saka chinozvinzwira. Ndofunga vahwesa vazvinzwira muchipindura ipapo vamatemadanda. Ramba yanyu muri parunare, Chris.
Yevo, mama Malikwa alikona?
Kona baba.
Ye, si lingakhuluma ngesikiwa?
Yeah,
oh, okay. Now, can you tell us from Mr. Matemadanda's response? He says, okay, you guys are supposedly working together, ZIPRA and ZANLA. Now, from what you can see, especially the politics of the country, we see that ZIPRA, most of them are now under Dabengwa, and Dabengwa is in the opposition. So what do you make of the whole situation regarding ZIPRA unity and power?
Yeah, briefly, I can say there's no unity. The reason why Zika veterans chose to follow the Zengwa and leave the system, the government, the Zanu-PF system that way in that EC agreement, is because the thing was not fair. It was not implemented in a fair deal. ZIPRA veterans were found to be, you know, on the lesser side of enhancing our way and that.
Yeah, I think I forgot long as in the village.
Good side, the Engam land. In fact, the agreement here was not properly followed. You can ZIPRA veterans, Akubona. I can say even now, if you Matemandanda, if you channel the scope, who channel scope died at the weather of Kulu, suffering like nothing. Now we've got one of our leaders, ever since I a veteran leader who sent the Kadisa. The last time I saw him, he was really in pain, he needed medical assistance, but as I consider, he was even senior than the leadership of life. But he's suffering. Things are not fair. Uvita unje, uyaziga, ukulima ngama election season that Tina, we are mature people who are veterans from the strike. We can see we've got eyes. Things have never been fair. It's always been there. What are them? What are they? What are they? What are they? What are they? Let it be that union. Yeah, what's the matter, madam? What's it? You know, it's your office. Then you know, up high end, you know, you promote a more than a matter, madam. But because I was in the valley and I belonged to the minority, and I was with you. That's why I even met the army in warrant officer class 1. We are quite, I work with him.
Okay.
So, and as Zipra veterans, some of the Zipra veterans, I'm a name. I have so long, I imagine a day. I'm a better, I back they were really in the bush, the silo. About so long, if the thing is you are, when the Kubuya Eko Patalen, they were just left aside. What happened to the Minister? Until now, nothing has happened. But Mina, if I tell you, with more 2013, I was in Jari. Yes. I found that the local residents have a pure image of our veterans. Even if you have a chance to but Tina, I'm an ex-Zipper, those were in the real situation.
I'm
going to tell you to that, up to now.
Yeah.
So, I'm saying, I'm going to now.
Mm-hmm.
Thank you so much. Yes.
Some problems that you quite a fanan, even if you can see that you consider the same thing.
Thank you so much, Miss Malugwa. Please do stay on the line. We have another caller. Tina, I'm a big up on Nari Magadi.
Ripo, Magadi Baba.
I want to wrap in you to not end a mambo, but I knew where I touched him was Rashtarwana, my Malugwa. A tipe was a winner.
Veterans, they are not democratic. They are one-sided, very side the ZANU-PF. Saka, no nangu ashindi, ziwo, ava no disturb, ma fambire democracy, no kuti, vano nyanyakupiwa respect ya kanyanyisa. Munika dzese vana Zambia, vana South Africa, zvinawo mawo veterans, but havaiti the way they are zvinoita mawo veterans edu ekumuZimbabwe. Saka masimba avo ngaaite sekudzokwa mbichana, pati yavo vakapleya, vakaunza runararo, rusununguko, iye zvino tava kurwa nenhau yekuda kugadzira economy, of which ivo ukoko havakwani, and the pati yavakapleya, Yokuwa wondo waka kompanzeti wa waka piwa mari, saka for now, they must be silent. Nikaifambile mberi, doza, ndeno da angutawra. Thank you.
Saka muno da heru ti mupindu rwe, neva ti inao pa chirongwa?
Iye ngava pindire vamate madanda.
Aiwa pakanaka vamate madanda ndofunga manzwa zvataurwa nava vamabika.
Cannot waste my time responding to an uninformed person. Andilupe dzanguva yangu dzichara nemunhu asingazivi zvarutaura.
Vamabika.
Ndopindire mai maligwa. Uyo uyo ngainde ku level yake vanhu anogona kutaura navo. Otherwise I waste you know nika maybe nika
yakatirira awaganisa kuti iyo vanofunga kuti ndo vanifamusoro they don't want to listen to other people so vanhu vakadaro there are a problem in our country we just have to leave them like that and you go this time we we'll clear them all
aiwa atishuvire hedu kuti vanhu vange vachifa tinongoti chete ikodzere munhu wese kuti anga achinzwa nekupindura zvino kana vamate madanda vati havasi kuda hawa kupindura hatikwanise kunge tichivamanikidza tinongoti hadzirimi asi dzinonzwa pindura yenyu vamate madanda mamuchimuda kupindura zvataurwa namai maligwa vamabika tinotenda zvikuru tine urongo hedu kuti hamuna kupindurwa
ndinoti mai maligwa vasatore this discussion kuiisa between me and her for the main reason yekuti I worked with her. Kusika iye zvinoti taure kuti iyai promote wasei indichi promote wasei dambi. If you ask her, akanga ari ainzi peso two wedu pa one brigade. Keno Moyo was a former Zipra person. Saka anoreva here kuti system inoita kuti vanenge vari ku Zipra vave blind yekuona vamwe vavo kana iri nyaya yekuti zvinosarudzwa kuti uyu ndewekuzanlaw ndewekuzipra hapana zvinhu zvakaita she has ma problems aanogona kunge anawo but maybe she cannot articulate them kuti vaise nyaya yekuti taitarisirwa seminority vakazomira zvakati I don't think kuti maonero angu nemaonero evamwe iye anotoziva kuti but I tripped on brigade. Our paymaster was not either Zanla or Zipra. But Akangari next senior, Akangari weku Zipra. Angari monokaji, ari weku Zipra. Inini ndripa number three. Saka, and there is no day. Randaka mbote Angangari ku Zipra. Weku, ari senior kwa ndiri. They are Zakuwe senior. Atila udaro. Saka, zvaari kutaura izvi nezvakanga zvichiitika mu army army ari kutaura ndo ina commander you know PV Swanda parizvino hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo munhu ane maproblems ake aningazivi kuti ane maproblems ake but ndiri kufunga kuti kana chiri chirongwa chakaita sechichichi tinoda kuarticulata manational problems kwete personal problems are a bit petty hazvibetseri nyika izvozvo the frustration and so forth zvinoitika munhu anogona kuva netarisiro yake as an individual or as a group of people yoramba kuzadzisika but that's not the bigger picture the bigger picture ndeyekuti Zimbabwe toita sei your question was sezvo tabva muzoro remagamba but tikazoisa yekuti pay scale indaipeiwa mari shoma and handina kupromotiwa ndoona sekuti izvozvo hazvibetseri nyika nekwatinoda kuenda mberi but handisi kureva kuti munhu kana ane maproblems ake asa ataure but I don't want to make it a debate between someone who says I'm a former Zipra and a former Zanla. That's not how we are structured. Like I've told you, I am a Secretary General in the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, which is composed of both Zipra forces and Zanla forces. And in our working, atina patakambo patinoshanda tichiti isusu uyu ndoku Zipra ndoku Zanla. Iye zvino muofisi mandiri kushanda I've got my directors too vari from the Zipra side like I've said to you my vice chairman is a former zipra person. By past chairman before Mchangwa, Ndi Javlani Swanda is from Zipra. So and this is Zipra kuti is a good kanzi is where Zipra three disadvantages the Zip. Chairman wedu war veterans akaita mbiri kudarika ma chairman mazhinji ndi Hunji. Hunji was from Zipra and the tense takamu respecta. Tense tikaneseka nekuti Hunji atisiya atibetsera pane zvakawanda. Kukavya Javlani tikamufarira tikamusupporta tikafamba nhasi pana Mchangwa tiri kumufarira tiri kumusupporta. Saka handisi kuona panopinda nyaya yekuti Zipra and Zanla. Maybe zvinangoende nekuti level yedu argument ini ndinoziva kudzokera shure zvakadi. Comrade Queen vanoziva kudzokera shure zvakadi. Nyaya yekuti Zipra Zanla yakapera kuma 1976 pakafumiwa Zipa. Saka izvi zvimwe zvese zvokuti Zanu nezapu dzazobatana kuita Zanu PF zvakatoita vachikopa zvakanga zvaitwa nemauto. Ini naiye Queen tabva kuhondo takava tikapinda muZimbabwe National Army tese tiri army imwe chete kureva kubatana kwemauto akanga abva kuZipra nekuZanla pamwe neakanga ari muRhodesia. Saka takatopfuura stage yekutarisana semunhu anonzi ndewekuzapu ndewekuZanu. Akuchina vankomo vachitungamirira zapu nezanu vakabatana ikaita Zanu PF. Vadharengwa vakazodisaidha kubuda vakabuda neva vakabuda navo. Saka haisiyo nyaya yatingaise kunyaya dzekuti saka nyika yamira sei zvazoita sei. Hazvirambidzwi vazhinji vakabuda muZanu PF vakanofumba mapati avo vana Simba Makoni vana Mai Mujuru vese vakawanda vakaenda vakanofumba mapati avo. Asi hazviiti kuti vabuda iye zvino voti hachitaibatiwa rafu taitiwa mari shoma takazoitwa zvakati. Izvozvo zvinenge kana iyo nyika kana yakateerera inenge ichingoona vanhu vari kukara vachinokora mugapu rimwe chete. Ngatitaure zvinoraramisa mhuri yeZimbabwe zvinoita kuti nyika yeZimbabwe iendere mberi. Zvinoita kuti Zanla side vabudirire kana kuti vekuZipra side vabudirire.
Maita basa
debate iri national iyoyo.
Maita basa vamatema danda ramba yanyu muri parunare. Chris ungango mwene une zvekutaura tozoisa mubvunzo.
Yebo, mina ngilava manenga. Uyasizwa isishona Maligwa. Mama Maligwa?
Ngiyasizwa, ngiyasikhuluma.
Ah, uyamuzwa ukuthi uthini ubaba la?
Ngilalele.
Kukhona elingakufaka?
Yeah, hayi uqatha ngomune uMathemalanda. Eqatha ngomune iqinise likhangele. Ngakukuthi iZipra lezani lakho mbizaphi lezani zazizambeni wayisangena ekhaya siyehlikeni wayisavota siyehlikeni ngoba nxa ngabe besibambeni sayiseni besiyangena ipatriotic front but ukungabambani kwethu ukungahlangani kwethu yikho kwasenza ukuthi singene kwiyizani lezapho and additional to that yikho thina sabuya saba ngama-victims e-ground yikuthi sasivele singabambananga. And yikho kwazobuza iunity akukhothi liyanenzwa ngu-87 iyaletha ukuthi vele sasingabambananga. So engacatshi ngomunye kumele si-addresse ama-issues as war veterans. Thina we want to war to fight for people in Zimbabwe not for personal gain. Ubuziwe uMathemalanda ngumuntu obuzileyo wathi wena nxa usiyazingela ubuya ujindile nxa ujindile ujindela wena labantu abakho kumbe ujindela wena uself wena wena wedwa. Yena wavuma ukuthi yena yabesindele yena. In this case mina laye kuthi ukuthi sahambe empini sisiyazilwela thina as individuals esingadlili isizwe seZimbabwe. Thina we were fighting for isizwe seZimbabwe. Nokufundisa kwethu thina sasifundisa ukuthi silwela abantu sisebenzela abantu beZimbabwe nothi individuals. So khathese zithi zinxa ngikhuluma mina mina ngingabe ngithola lezo mali njengoba yezi yakhuluma ngiyakhonda imali yeo-veterans but angikhulumi ngami ngikhulumela amanye ama-veterans angabhenefithanga futhi le lizwe lalo asingazeke sithi libuswa ngama-veterans kuphela. Abantu bethu kumele bafunde bathi understand thina labo bafunde ukwenzela ukuthi nxa sesingekho thina sonke kusale kubantu abakwanisa ukubusa ungakhangela khathesi thina yithe esithithi kumele sibuse sodwa. Umuntu ongazanke aye empini kalalungene lokuthi abusilizwe no ayisikho Victor Nina, as an individual, I'm okay, I have a problem. Yeah, I can make my living. But in Kuliman, a party, especially in the way, Lavanka, to our living, must just bring us in. Sitting up as a nation.
Thank you so much.
Maita basa,
thank you so much. Ramba nyimuri parunare. Regai tiedze kusunda na urano yedu kana hurukuru yedu kuendisa kune zvimwe zvatakatarisana nazvo. Tinoona vamatema danda kuti madzimai vakarwa hondo vakashaika vakapiwa remekedzo remagamba. Tanzwa pavambotaurawo pane chirongwa chino vamwe vari kunyunyuta kuti havasi kuwana rubatsiro rwavanenge vachitarisira. Imiwo sesangano muri kuzviziva here zviri kuti some widows and children of fallen heroes, they are suffering and they are claiming that they are not getting what they expected from the government or what they were promised.
Yeah, it's very true. Avasikuwana zvinofanira kuwanikwa. Sekusawana kurikungoita vanhu vese muZimbabwe. In my view, zvikonzerwa nekuti upfumi hwedu hauna kumira zvakanaka. Mawo veterans andiri kutaura nezvavo andakamiririra inini. Pane nguva yatirebei maschool fees asingabhadharwi, hazvina kuvanzika zvazvingotaurwa mumapepa. Nyaya dziri kutaurwa naComrade Maligwa dzekuti vana vasikurapiwa and so forth, inyaya dzatakataura even patakasangana napresident kuti tine dambudziko rekuti mari dzakadaro hadzisi kubhadharwa. Hazvisi kuitiwa kudivi rimwe kana kuti kumawo veterans, kumawidows zvisingaitiki. Idambudziko ratinotori naro kubva kuma war veterans, kuma war collaborators, kuma ex-detainees, nemawidows nemawidowers zvese. Idambudziko ririko rekuti zvikwanisiro hazvipo. Pamutemo, for example, panonge pane mari yekuti kana nhasi a freedom fighter akauya achitanda kuenda kuchikoro anoindiswa, asine mhaka yekuti mari yacho yakaita shoma. Zvinongove mumapepa kuti vanhu vanogona kuendeswa kuchikoro. Isu takazoona kuti hazvibetseri kuti mari shoma iyoyo isiri kutokwana vana vedu toitora isoenda kuchikoro. Zvazviri nani kuti mari iyoyo tiindise vana kuchikoro. Dzimwe nguva kuchikoro kwacho mari inotozoshota. Kamari kasho makanee karipo, konzi ngakainde kunopetsera macomrades vanorarama nemaconditions anoda mishonga, zvokuti akashaya mishonga pamwedzi pega pega, vamwe madialysis and so forth, anotobva afa. Saka izvozvo zvinoita kuti kamari kasho makaripo vanoshanda mumaofisi vasacrifice zvimwe vachiita kuti timbopreserve at least life yemun and so forth. So ichokwadi yekuti pane kuchema kuma widows, pane kuchema kuma war collaborators, kuma ex detainees, kuma war veterans, pane kuchema kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Hurumende yakavimbisa kuti pakugadzirisika kunenge kuchiita upfumi hwenyika inenge ichitarisa, asi isu hatisi kuzonyarara kuti titaure kuti wedu tine vanhu vakararama upenyu hwakarema, naizvozvo utano hwavo hausina kumira zvakanaka. Vanoda kubetserwa. Vamwe vane tsvina dzinoburitswa mudumbu nemapaipi nezvimwe zvakadero, kana akaregwa haatoraramiki naye.
zvinoda kuti zvigadziriswe zvivozi zvepamusoro. Makomrades ari kuita zvirwere zvinonetsa zvinogona kuda kuti vaende kunana India and so forth and so on. Mari idzodzo dzinofanira kunge dziripo kuti kana zvaitika vaende kunobetserwa. Pane mutauri wandati hansi kuda kutaura naye ataura achiti makomrades vakatobhadharwa zvakapera. Handizivi kuti vanhu vane pfungwa dzakaita saidzodzo vano how much value do they put on human life. Vanoti munhu anogona kutengwa mari kana tatida kuti toda kutenga munhu kuti asafe kana kuti munhu akafa toti sisi toda kumubhadhara. Angatipere figa inobhadharwa munhu ndo patinogona kuti uyu akatotengwa zvikapera nemhaka yekuti mari inotenga munhu yakatobhadhara. Ari kutaura nezve 5000 US dollars yakapiwa ma war veterans yaari kutambira iye inopfuura even nevanhu vari kubata zvavari kubata vanoibata mari iyoyo. But nemhaka yekuti yapiwa war veteran inotetwa semari inogona kutenga munhu. It's so disheartening and zvinorwadza so kuti munhu ari kuenjoya ari kurarama upenyu hwakanaka sehwaari kurarama iye anotaura kuti avo vanga vachisiyana nazvo vakatobhadharwa vakaita sei. Ari kukanganwa kuti nyika ino ine vanhu vangani vakaremarira nyika ino vakapararira nyika ino vakaruza maopportunities nekuda kwekuti nyika ino isununguke iye anongozvitora for granted. Zvinoza kuti vanhu vakaberi varipo.
Thank you so much.
Handizivi kuti kumhuri yevanhu vakaita saivavo kune kusinavo umwe chete here akaenda kuhondo kuti vanzwise kana kuti wavo ndiye wavanovenga vovengawo nesu. Isu vekwedu kwatakabva vanotida iye kana asingadiwe kwake ngaavenge wekake. But Zimbabwe vanhu vazhinji vemuno muZimbabwe vanotenda ndosaka itaura kuti respect yemawar veterans yakawandisa. Vanhu vanowanza respect kumawar veterans nemakati vanoziva kuti mawar veterans ndiyo foundation yestate of Zimbabwe. Dai pasina mawar veterans pasina Zimbabwe. Uyu ari kufunga kuti nyika yakatengwa sezviya zvaiudzwa vana kuti mai vaenda kunotenga mwana kuhospital ari muhope dzandisingazivi kuti dzinopera kana zvaita sei.
Thank you, Munyika
medu tine vanhu vakaita sai.
Rambai nyimuri parunhare vamatemadanda tofa tine mumwe muteereri tina vamulambo kana vachiri parunhare. Vamulambo makadii?
Yebo makadini zvenyu
mitsinzonga? Tiri vapenyu makasimbo nhasi muda kutaura nerurimi rwipi?
Ndikuda kuti ndimbopindura bhijana pavamatemadanda.
Taura henyu.
Vamatemadanda vari kutaura nyaya yakanakisa zvikuru, asi tikanga tava kunyatsotarisa panyaya yehondo, munhu wese anogara muZimbabwe zvese zvizvarwa muZimbabwe vanhu vazhinji vakaenda kuhondo. Chezvinongoita ndechi kuti vamwe vacho hatingakwanisi kuzonyatsoziva kuti uyu akadai are, but vanhu vazhinji vakaenda kuhondo. Asi hondo iyi mani zvinezvi kutambura kwatava kuita zvinezvi kutambura tiri kuwana South Africa vachatombozinyatsoziva kuti hondo iyi chaizvo chaizvo yakanga yakamirira zvipi chaizvo chaizvo zvinezvi tiri kungotambura vanhu vacho vari kungoti tovafanira kuramba tiripo isu takarwa hondo. Ko vanhu vakapera kurwa hondo ivavo vakazvikangosvika pakuti vanongoramba vari ivo vanofanira kuti varambe vachitonge nyika. Saka isu tisina kurwa hondo tiaramba chingotambura hedu because option chaicho yevanhu vakarwa hondo hatichanyatsoiona plus vava vanhu vakuru vanofanira kuti vachizorora vambopindawo vakomana vechidiki bhozi vakomana vechidiki vadai kanga tiripo patime yacho yavanga vachienda kuhondo pamwe tikadai takatoenda but takazovharwa hondo yapera. Saka zvino taakutambura nekuti hatina kuenda kuhondo.
Asi ndisanda pahangu mukana wekuti vamatemadanda vapindure vambobatawo nyaya iyo. Ndofunga panga mamusati mapinda pachirongwa vachitaura vakapa mufananidzo yekumakereke kumisangano nekupi kuti vechidiki vanenge vachingopa mhosva kune vechikuru kuti ndo vari kutadza kutungamira. Regai tinzwe vamatemadanda kuti vanokwanisawo kupindura zvakare here. Vamatemadanda mubvunzo uyu.
Kana kutaura kwake achiti kwanzi vanhu vese vakaenda kundobva nyika yese yakazara mawar veterans. Saka mawar veterans anovengerei mawar veterans? Handari kuti vanhu vese vakarwa hondo. Saka nyika yakakomborerwa yakazara mawar veterans. Ko mawar veterans anozvivengerei? Kutaura ndiruda kutaridza kuti kutaura kwemunhu anenge ane pfungwa dzaagara akaronga. Saka ipapa atopindira zvake paprogramu akazoti kutaura matemadanda akati rait ndawana pekumbochukumisa mawar veterans. Ndine urombo nyaya yaanotaura kuti dei vamboregerawo vaduku vambotonga kuti isu tinofanira kuti pauya election tota isu sezani PM semawo veterans atikondesi imbokondesa naivo imi vana mafikizolo inda unokambena mfana inda unokambena inda udzidza pati yako kukambena ndo saka takabva paelection takatatokupa mukana wekuti mutonge zvino makakoniwa taakutombotonga futi ende tiri kugadzirira kuzotonga futi 2023 iwe inda unogadzira kupati kwako ukauya uchiti kwanzi vanyanya kutonga vanongovendiwe ivo iwe unobvuka kuti takaenda kunorwira kuti tizoti iwe utonge unototitorera paballot kana watitorera paballot inga zvamakavhota izvozvo takazvibvumawo ma MP 63 makavhotera akambaaramba ndiani wamakavhotera 2.1 million hatina kuzviramba saka ndokutovhota kwacho ndokutotora nyika so hautori nyika pafoni kana pawhatsapp kana kunotora hameno kumwe kukwairi uda kutorwawo inotorwa nekutaura nevanhu moita maprograms anodiwa nevanhu moita zviratidzo zvinoratidza kuti vanhu vati vanokudai kana musina kugona izvozvo isizo hatingaendi kunorwira nyika kuti tozongoti hangatichidisbandaizi anupf
Yes.
kuti pane vafana vari kuti
vamatemadanda
taone kuda kutonga
regai vamulambo hanzina vamulambo vada kupindura vamulambo ngoti idimu 30 seconds nokuti nguva yadyana tipe vamwe mukana
Alright, regai nditi kuna vamatemadanda kutaura kwemunhu mukuru apererwa isu vakomana tisiti tine option yezvinhu zvakawanda ende hondo yakarwiwa yakarwirwa munhu wese kuti iite dhemokrasi zvinoti dhemokrasi iripo ndeyekuti umwe naumwe munhu atamba bhora ahwina aufaniri kuti munhu akamisa 1-0 woti kwanzi 1-0 haiiti kungatonga sezvo unofanira kuti umise 5 watomisa ne 1-0 vakomana vadiki ndo vanokwanisa kuendisa nyika
thank you maita wamulambo vamatemadanda 30 seconds vamatemadanda 30 seconds
vatonge nyika
ameambo hondo yakarwirwa kuita dhemokrasi dhemokrasi chinhu chinodiwa nedhemokrasi chatakarwira inonzi universal adult suffrage kureva kuti iyo yatakati one man one vote ndo yatiri kushanda nayo ndo dhemokrasi yamuri kutaura kana muchifunga kuti dhemokrasi inoreva resignation of ZANU PF from politics endai munotsvaka dictionary renyu futi democracy ndo saka ndataura pekutanga kuti zanu nezapo zipra nezanla ndo dzakabvuma kuita election 1980 dzahwina battlefield nemhaka yekuti dzaidauradza kuti dzauya nedemokrasi
Yes,
wakaona muno muAfrika.
Vamatemadanda.
Kuna nyika yaita ma political parties andarika 100.
Vamatemadanda regaiti.
Kuna nyika yakamboita.
Tipe mukana kuna vamaligwa vangoti gano kuti honai kwa sara 30 seconds. Kwakutaura
mukana tichimbotambo mu ground.
Kwata vamaligwa mai maligwa taura itinzwe. Vamulambo tinotenda mai maligwa 30 seconds dza sara tipe ipfungwa dzenyu tinzwe. Amai maligwa Yeah, kuluma.
Yeah, ikuthi sishona ebesikhulunywa ngumlambo ngani sibhizi kakhulu besingehluli ukusizwa kahle. Kodwa into ekhulunywa ngumatemadanda hayi. Mina, when we speak of all veterans, I respect all veterans okumangalisayo. Ngiyayihlonipha into abayenzileyo ukukhulula ilizwe. But when it comes ukuthi thina as war veterans sithi akusele omunye umuntu obusayo hayi angivumelani lakho
isikhathi mama isikhathi sesidliwe ngumangoya hayi sizali thinta njalo sixoxe njalo isikhathi sesiphelile siyabonga kakhulu
hayi ngiyabonga
that was the a war veteran former Zipra that's Queenie Maliga we also heard from Mr. Victor Matemadanda who is a leader of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association and that's it for tonight my name is Chris Gande let's meet again soon
neni jonga kandemiri nichitenda vateereri vakwanisa kupinda muchirongwa tosangana zvakare muchirongwa zve studio 7 zvinotevera